Vasolomon Donedzai, chizvarwa chemuZimbabwe chine kambani yekuvaka kuSouth Africa, uye nemumwe wezviuru nezviuru zvevanhu zvave nemazuva anoda kusvika vhiki zviri paBeitbridge Border Post, zvichitadza kupinda muSouth Africa nekuda kwekunonoka kudhindirwa magwaro ekufambisa. Vadonedzai vanoti vave nemazuva mana vakamirira kuti vabire mhiri kudzokera kuSouth Africa. Vadonedzai vanoti kunze kwedambudziko rekurasikirwa nemari nekuda kwekunonoka kubatsirwa, chinhu chikuru chiri kuvabaya mwoyo inyaya yekuti hapana zvavanoona kana kunzwa zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe pakugadzirisa nyaya iyi.
Dai government yagadzirisa paborder kuti isu zvizvarwa zvekuZimbabwe pana toveya kumusha tikwanise kuwana assistance yekuti tikrose zvakanaka, nekuti iko zvino takauya kuzodevelopa kumusha. Everyone akauya nemari kuzoita something muZimbabwe, but hatisi kuwana assistance, tiri kubatiwa coward. Tinodoti we are scared even to come back next year. Kunoko handina basa, hapana income yandikwanisa kutumira mari kuSouth Africa kuti mhuri yangu irarame kuSouth Africa. Ini ndofanirwa kunguva ndiri kuSouth Africa ndichiita kuti business rangu rikwanise kuoperata, kuti ndikwanise kuti mhuri yekuno kuZimbabwe ndindoitengera chikafu every month. Saka ndinofanirwa kuenda kuSouth Africa kunoshanda.
Muzvare Jeki Ngwenya ndechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda muSouth Africa. Muzvare Ngwenya vaive vauya kumusha kuzoviga amai vavo avo vakashaya muna zvita. Vanoti vanoshishikanawo kuti hurumende hapana zvairi kuita pakugadzirisa dambudziko rakatarisana nevafambi paBeitbridge, vachitiwo dai zveupfumi zvakamira zvakanaka munyika, vanhu vangadai vasina hanya nekuenda kunotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa.
Macues haasi kufamba, tine mapemiti, vari kuti tiri kubvumirwa kuenda nemapemiti tinawo, asi hatisi kugona kudarika panapa nenyaya yekuti hazvisi kufamba. Dambudziko ratiri kusangana nayo, dai nyika yedu yange yakarongeka taigona kusadzokera. Manje nyika yedu yeZimbabwe hapana mabasa, mabasa hatisi kumawana nenyaya yekuti nyika yedu yakafa.
Vanhu vari kuda kupinda muSouth Africa ava vanosanganisira vanhukadzi nevana, uye vakawanda vave kutyira zvirwere. Mumwe mukadzi uyu akangoda kuzvidoma nezita rekuti amai Ndlovu vanoti kunze kwechirwere checovid-19 vave kutyirawo kupararira kwezvirwere zvemudumbu, sezvo vanhu vave kuitira tsvina pose pose nekuda kwekushayikwa kwezvimbuzi zvakakwana.
Tikatarisa munombaiti pichi munobhisa, tiri kushayiwa mvura. Icho ndine vana vadoko, chikafu mvura yemunoshayiri kutonesana naye ari kuita mudombo akutorutsa. Hatatambudzika isu pano, tikapinda muline toshifta tanzipindai mune rimwe line, takusvika toshifta tanzipindai mune line, achahwisisi. Saka tiri kuindia pichibve pachahwisisi, katina kana zvatiri kutombonzwa. Kunongouya mapurisoti, sumukai apa indai apa.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe muzvare Eva Nice Munando vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru nematambudziko akatarisana nevafambi paBeitbridge, kunyanya madzimai, vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu nekukasika.
Inyaya inosuwisa zvikuru sezvo tiri kuti sei sangano remadzimai, dai madzimai haana kubatsirwa nechimbi chimbi kuitira kuti vaendeswe kunzvimbo yavo yavari kukwanisa kunge vari yezvinozvi COVID isati yapararira pavari. Uye zvenyaya yeutano yatiri kuona sekuti vachanga vachisangana nayo, tinoona sekuti pachaita zvimwe zvirwere zvingangomuka ipapo.
Munyori wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanotiwo sangano ravo riri kukurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu nekukasika.
Pane njodzi yekuti chirwere checovid-19 chinogona kupararira pakati pevanhu vakaungana kuBeitbridge vari kutadza kupinda muSouth Africa. Pane njodzi zvakare yekuti madzimai anogona kuabhuswa, kubatwa chibharo nenyaya yekuti vari kurara panze vakasangana nevarume. Zvakare vana vadiki vanogonawo again kuabhuswa zvakadaro, kana kutobiwa chaiko kuitwa human trafficking nenyaya yekuti vanenge vari exposed vari panze usiku nevanhu vavasingazive. Uyezve pane njodzi yekuti panogona kuita maoutbreak kana kupararira kwezvirwere zvakaita sana typhoid, cholera, zvinogona kuwanika vanhu vakaungana panzvimbo imwe chete pasina zvimbuzi zvakakwana kana mvura yakachena yakakwana yekuti vanhu vashandise.
Kusvika pari zvino hapana chatichataurwa nehurumende panyaya yedambudziko rakatarisana nevanhu vari paBeitbridge. Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe, asi patavabata vati vange vari mumusangano. Vange vavimbisa kupindura mibvunzo yatavapa, asi vange vasati vaipindura pataenda pamhepo. Taedzawo kunzwa kubva kumunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vari mumiriri wezanupf kumakonde muparamende, vakaini Nesparadza, vati havana zvekutaura panyaya iyi. Sachigaro wekomiti inoona nezvemukati menyika nekudzivirirwa kwayo, uye vari mumiriri wemuzingwane mudare reparamende, Valivai Maihlome, vati pachine dambudziko riri kubata vanotyaira marori.
Wekwedu wekuimmigration vakataurirana neve kuSouth African side kuti mabasa avo afambirane. Nokuti operating times eku South African side neku Zimbabwe side anga asingafambirani. Saka vanhu vainonotwa vachibva ku South Africa. Izvinezvi zvanani kune vafamba nemotika diki. Asi zvema trucks, ma haulage trucks ndivari kudelaya nenyaya yekuti mapepa avo nematsamba anti-COVID tests ndivari kutunotsa zvino.
Boda Rebate Bridge ndiro boda rinonyanya kushandiswa zvikuru nevanhu munyika dzemusadak, uye kana boda iri richishanda zvakanaka panogona kupfuura vanhu zviuru makumi maviri nezvishanu kana kuti vanhu 25,000 pazuva. Boda iri harisi varwe, asi nekuda kwechirwere checovid-19 Zimbabwe yakaisa kefi inobva nenguva dza 6 manheru kusvika na 6 mangwanani, uko South Africa yakaisa kefi inobva na 9 manheru kusvika na 6 mangwanani. Ndakamirira Studio 7 riri pa Bait Bridge, ndini kudzana nemusengi.